manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi kuri musi wemugovera gunyana 12 2020 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Ray Choto ndiri mu Washington DC ndichiti hezvinoizvo muchirongwa chedu chanhasi Uwandu hwevanhu vafane chirwere cheCOVID-19 munyika hwava mazana maviri nemakumi maviri nevana kana kuti 224 zvichitevera kushaya kwevanhu vaviri nezuro
Chiri kutinetsei ndechekuti ufakazi huri kuonekwa huchibudira pachena hausi kutorwa nemapurisa kuti vauendese mberi kubatsva vevanhu vakaita mhosva iyi
Gweta riri kumirira Tawanda Mcheiwa rinoti harisi kuwana rubatsiro kubva kuhurumende panyaya yekuti ndiani akahaya motokari yeImpala Car Rental yakashandiswa kupamba Mcheiwa.
Tikona kuti tine kakurwadzisana ari kuitwa munyika yedu yeZimbabwe.
Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu rosvisvikana nemabatirwo ari kuitwa vatsungwa vanofanirwa kunge vachipiwa mukana wokubvisa mari yechibatiso. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC Uwandu hwevanhu vafane chirwere cheCOVID-19 munyika hwava mazana maviri nemakumi maviri nevana kana kuti 224 zvichitevera kushaya kwevanhu vaviri nezuro Hurumende yakazivisa nezuro manheru kuti vanhu makumi maviri nevatanhatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvinomwe nemazana mana nemakumi manomwe nevapfumbamwe kana kuti 7479. Vanhu vose vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro vanhu vagara vari munyika. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vava zviuru zvishanu nemazana matanhatu nemakumi matanhatu kana kuti 5660 zvichitevera kupona kwevanhu makumi maviri nevashanu nezuro wakare. Uwandu hwatazivisa uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana kubva muongororo dzaitwa nhasi. Pasi rose vanhu vabatwa neCOVID-19 vadarika mamiriyoni makumi maviri nemasere nezviuru mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nezvisere kana kuti vadarika 28,698,000 uye vafa nechirwere ichi vadarika mazana mapfumbamwe nemakumi maviri ezviuru kana kuti vadarika 920,000 America ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi avo vadarika mamiriyoni matanhatu nezviuru mazana matanhatu nemakumi matatu nezvisere kana kuti vadarika 6,638,000 vanhu vafama America vadarika zviuru zana nemakumi mapfumbamwe nezvinomwe kana kuti vadarika 197,000 Gweta riri kumirira Tawanda Mcheiwa vaNgobani Stole vanoti havasi kuwana rubatsiro rwakakwana kubva kuhurumende pakuferefeta kuti ndiani akahaya motokari yekambani yeImpala Car Rental iyo inonzi yakashandiswa mukupamba Mcheiwa musi wa30 Chikunguru. Zvichitevera kupangwa kwaakaitwa, Mcheiwa akazowanikwa aine maronda ekutotywa kwaakaitwa nevanhu vanofungidzirwa kuti vasori. VaStole vanoti vakasvitsa nyaya yekuferefetwa kwekambani yeImpala kudare repamusoro iro rakapa mutongo wekuti kambani iyi iburitse zvose zvainazvo pamotokari yakashandiswa mukupambwa kwaMcheiwa uyo anove muzukuru wemutori wenhau uye ari mupepeti weZimlife mudhudhuzi Matutu. VaStole vanoti kunyange hazvo pava nemutongo uyu havasi kuwana rubatsiro kubva kuhurumende.
Nyaya yaMcheiwa inyaya yekuenderera mberi. Chiri kutinetsei ndechekuti Ufaka zuruonekwa uchibudika pachena hausi kutorwa nemapurisa kuti vauende temberi kubatwe vanhu vakaita mhosva iyi. Nemakungidziro edu tinoona kuti kune vhidhiyo irikumbobuda-buda, kune mazita anombobuda-buda, kune ufakazi urikumbobuda-buda kuti mbalaka hai. Ufakazi hwacho mapurisa haasi kumboenderera mberi kuti aunyatsotora kuti abatsire panyaya iyi. Sezvo zvaita kudaro tazoona zvakodzera kuti tiende kudaro. Tienda kunoita ex parte application yeAntony Peter order. Antony Peter order zvatinenge tichireva nezvekuti tichienda kunokumbira dare kuti ripite masimba ekuenda kunotora information varidzi vacho vasingaizivi. Taita izvozvo zvinoneka ndezvekuti sheriff muHarare ari kudhonza makumbo kuti atibatsire.
Vasitole, vateereri vangadewo kunzwa kuti izvo imimi segweta makasvitsa nyaya here kumapurisa kuti ndozvamboda kuti zviitwe izvi?
Kumapurisa takasvitsa kare kare kombi deiti iye munhu achisungwa achitorwa. Saka mapurisa anozviziva ende mapurisa semaonero edu haasi kuda kuti basira. Tichazama nepatinogona napo kuti tisvike patinobatsirwa chero chineta sei.
Pamasvika nekuferefeta nyaya iyi imimi segweta, mava neumbowo here hwakasimba hunoita kuti munhu akapara mhosva anogona kusungwa?
Nyaya iri pachena iyi. Motikari taakuziva kuti iri kubva kuImpala Karhi. Tinoziva kuti mota dzeImpala Karhi dzine matreka. Munhu akatora mota iyeyo anofara kuzikanwa. Saka izvezvi kuti wai tingotambura kuti ndiani ambotora mota kuImpala. Mota yabva kuHarare yauya kuBulawayo, yabva kuBulawayo yadzoserwa kuHarare, yakakabva 3,000 kilometers. Shuwa kuti nanhasi toita kunge tiri kutofembera fembera. Zvinhu zviri pachena zviri kutinetsa. Umbowo huripo. Zviri kushayikwa ndezvokuti kune vanhu vari kushayikwa kuti vauye kuzoita sei kutora umbowo vasunge vanhu.
Mati imi makaenda kudare, dare rikapa mutongo, munganyatsotsanangura kuti izvo dare riri kuti kudii pamutongo rakapa?
Chikumbiro chatakaita isusu semagweta ndechekuti umbowo huri kuImpala Karhi hupiwe rejista wehigh court kuti aupate. Because vatikufungidzira ndechekuti Impala Karhi iri involved. Saka zvationa ndechekuti umbowo hwacho neImpala Karhi unzwe kuna rejista wehigh court nesuwo tiubate. Because remember, in terms of our constitution, we can proceed by private prosecution. Saka tikarega kudaro ka nyaya yedu iri kupa inyaya iri pachena.
Munoona here chikonzi chamuri kutaura ichi kuti ndo chinofanira kunge chichifambisa basa iri chine chido chekuti chiri kutevedza mutongo wakapuwa nedare redzimhosva?
Government institutions semakuonero edu ari kutireka makumbo kuti nyaya yedu ibudire pachena. Saka vanhu vakaita mhosva iyi vari kubvaridzirwa nehurumende.
Ndambotaurawo naassistant commissioner Paul Nyati but izvo sekuziva kwavo hapana kuferefetwa kwavanoziva kuri kuitwa panyaya yeImpala.
Hai, haasi tombozviziva. Akabvunza mama mapurisa ake law and order kuBulawayo vachamudza zviri pachena. Uri kuona kuti nyaya iri kuitika ndekuti chii? Kune vanhu vatiri kudifenda kuri kunzi vakaonekwa vachinyora zvinhu patwitter. Right, the very twitter ndiyo iri kubudisa evidence yevanhu vavasungu vakabata Tawanda. Kana assistant commissioner achiti hazitombozivi zviri kutotibvundutsa.
Ava vanga vari vaNgobani Sitole, gweta raTawanda Mucheiwa, vachitaura vari parunhare vari muBulawayo. Studio 7 haina kukwanisa kubata kambani yeImpala kuti tinzwe divi rayo panyaya iyi. Asi kambani iyi yakabudisa mashoko munguva pfupi yapfuura ichiti chashanda nemapurisa uye kuzivisa mapurisa kuti ndiani akahaya motikari yavo iyo yakazoshandiswa mukupambwa kwaMucheiwa. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabata mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati avo vati hapana zvavanoziva nezvenyaya yekuferefetwa kwekambani yeImpala Car Rental. I'm not aware. Sangana remagweta norwira kodzero dzevanhu rinoti harisi kufara nemabatirwo ari kuitwa nyaya iri kupomerwa mutungamiri weZimbabwe National Students Union vatakudzwa ngadziore avo vakasungwa nemusi wechina vachiratidzira pamuzinda wekambani yeImpala Car Rental. Vangadziore vakamiswa mudare nezuro asi mutongi wedare akati achanzwa chikumbiro chavo chekuti vabvisiswe mari yechibatiso nemusi wemuvhuro. Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vanoti zviri kuitika pavasungwa vakawanda zvava zvekungoda kurwadzisana.
Takudzwa akapinda mudare nezuro musi wechishanu asungwa musi wechina araramapurisa ende nezuro nyaya yake yakapinda mudare mikanzu ipapamberi pane dzironzi nezvirimateko nezvemateko wachazonzwa nyaya yebheu yake pachikumbiro chake chekusi anga achitongwa achibva kumba nemusi wemande. Saka pari zvino mukomana mudiki wedu mutungamiri weZimbabwe National Students Association NASO ari murimark prison.
Ko sei vakati vada kuti nyaya izonzwikwa musi wemuvhuro tichitarisa kuti mamwe mazuva kune nyaya dzinopinda mumatare uri musi wemugovera?
Tingatonzwa naya ivo magistrate mateko kuti nemataya endesa nyaya yatakudzwa kumusi wemuvhuro nokuti vanenge vakaudza dzidzi ravo takudzwa mupfuma weiiaiiaoaaiaaskuti vakabatikana aitofunga kuti nyaya yebel yazondava constitution for freedom yemunhu kana kuti rusunguko rwemunhu ise fundamental right yakakosha zvikuru kodzero yakakosha zvisingatereki aitofunga kuti ichanzinzwiti nhasi chairo semugovera kana even musi wesvondo mangwana nokuti matare emuzimbabwe haachatambizwi kuvhura anongovhura pese pese asi hatizi kuti nemhaka yei tonge akati nyaya izonzwike musemande. Saka zvinhu zvinotibata bata zvikuru zvinotirwadza zvikuru kuti mwana mudiki uyu anga achiita mabasa akanaka kutungamira mastudents ari kutoenda muprison nenyaya dzekumirira mumwe munhu dzekuti kana vasambonyikidzwe kodzero dzavo unoziva nyaya yakasungirwa akasungirwa nyaya yekuti akaita demonstration warukunzi wakaita wakaratidzira kambani yeImpala karenda inonzi nemota yakashandiswa pakubatwa kwakaitwa kupomana tavanda muchaiwa. Saka tinonetseka zvikuru nekupanishwa kwakadai.
Maitiro akadai akaitwa namajistrate uyu akanga achinzwa nyaya yavangadziore ini semagweta anorwira kodzero dzevanhu muri kuibata sei?
Kurwadziwa mushure kuti ndangoti dzezewari pane zvakawanda zvaiitika munyika yedu yeZimbabwe vasingori vangadziore chete vagara muchirongo zvokuita wekend varimo kumana Godfrey kurawo netandela vekumasvingo unozviziva mese kuti takagara mazuva anopfuura ma40 days wana mukoma hwoko wechingono mukoma Jacob Ngarivhume wanana French kore wanawana majournalist na Takawira wakatombogarawo mazuva akati wandei muchitongo asi sezvo vakaona zvakaitika kuzankuma Godfrey kurawo nyaya yavo nemusi wechina musi wechishanu takutadza vana mhosva asi vagara 40 days mujeri tiri kuona kuti tine kakurwadzisana ari kuitwa munyika yedu yeZimbabwe.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vachitaura vari parunhare vari muHarare. Varimi vakawanda vari mudunhu reBuera North vanoti vachatadza kurima zvakanaka panosvika mwaka wekurima sezvo mombe dzavo dzakawanda dzakafa nezvirwere zviri kuuraya mombe munyika. Rutendo Mawere anotipanya inotevera.
Mumwe murimi wemunzvimbo iyi, amai Sandra Mashita, vanoti vakaraskirwa nemombe gumi nembiri. Amai Mashita vanoti, mombe idzi dzaingobuda masiriri pamwe nemadziwa dzisati dzafa.
Yaingoti makuseni waiona dzichibuda masiriri nemadziwa. Ini pachezvangu ndaive nekumi nembiri, asi danga rose rakaparara. Zvatipa nhamo hombe. Madzimai acho munharaunda mashoma zvekuti takapindana nedambudziko hombe nekuti hapana kwataiwana ruzivo rwedziiri rwechirwere chacho.
Mumwe murimi wemunzvimbo iyi, amai Susan Panganai, vanoti kufa kwakaita zvipfuwo zvavo kwakasiya vari pamhene.
Vayapedzo kuda kunaya bhati hapana kana pekutangira. Vanhu vazhinji tave kushushikana, mombe dzakapera kufa, izvezvi tiri kuitiswa iyo purogiramu yepfumvudza bhati nekuti hapana paungarime chikafu chinogutsa uchiita zvekutimba nekapadza. Dai hurumende yati hwawo chichemo chedu.
Asi nyanzvi munyaya dzekurima. Muzvari Hezel Setaunyane vanoti chirwere chiri kuuraya mombe ichi chinokonzerwa nezvishambwe uye mombe dzinenge dzichida kudhibhiswa nguva nenguva.
Chokwanisa chiri chirwere chinokonzerwa nekusadhibhisa mombe zvichireva kuti zvona kana mombe dzisingadhibhisi dzobva dzarumwa nezvishambwe dzobva dzapiwa utachiona wechirwere ichocho. Hurudziro iripo ndekuti varimi ndavadhibhise mombe dzavo.
Resetaunyane vanotiwo nzira yekurima yepfumvudza inzira yakanaka chose uye varimi ava vanogona kutiwana gohwo rakapfuura ravaiwana vachirima nemombe vachiti nzira iyi ine kwakawanda kwayakaedzwa ikaonekwa kuti inoshanda.
Chirongwa chepfumvudza chinobetsera kuti varimi vakwanise kuwana gohwo rinovabetsera kuti vakwanise kupa mhuri yavo kudyika kwakakwana kunokwanisa kusvika gore rese.
Kunyange hazvo uwandu hwemombe dzakafa mudunhu remanikaland husiri kunyatsozivikanwa, nyanzvi munyaya dzekurima dzinoti Zimbabwe yakaraskirwa gore rapera nemombe dzinodarika mazana mana ezviuru nepamusana pezvirwere pamwe chete nekushayika kwemvura mumatunhu akawanda munyika. Mumiririri weBuera North mudare reparamende uye vari nhengo yeZANPF vaWilliam Mutomba vakabvuma kuti mombe zhinji dzakafa mudunhu ravo asi vakati havataure neStudio 7. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Yasvika nguve kuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mshanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naSachigaro veGender Commission. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti mabasa api avari kubata mugungano ravo iri.
Ini zita rangu ndinonzi Commissioner Margaret Mukana naSangarwe, ndine chairperson weZimbabwe Gender Commission.
Mungatitsananguro kuti mabasa api amuri kubata panguva ino yeCovid-19 kucommission uku.
Mabasa atiri kutarisana nawo kucommission nguva ino yeCovid akati wandei. Anosanganisira nyaya yegender based violence inenge iri kutiwedherei. Anosanganisirazve nyaya yemachild marriages. Anosanganisirazve kuti tinenge tichida kuramba tichipfuurira mberi tichiedza kuti madzimai awanewo voice apindewo muzvigaro zvinoenderana nekutarisana nezvecovid ishi. Kuti awanewo voice ravo remadzimai nekuti kazhinji tinoona kuti varume ndivo vanenge vari pamberi. Saka nyaya yemadzimai nematambudziko emadzimai mamwe acho anozokanganiswa like nyaya yemaaccess to reproductive health nezvimwe zvakasiyana siyana. Saka ndoo zvinhu zvakawanda vanoda zvatiri kutarisana nazvo nenguva yecovid inei.
Tinoona mune zvakare zvirongwa zvamanga muri kuti muri kuedza kuyananisa mikana yevanakomana nevanasikana panguva ino yecovid-19 zvakamira seizvozvi.
Isusu tiri kuti kuti susu kazhinji takatarisana vanhu vazhinji vakatarisana nenyaya yevanasikana kana nematambudziko avanosangana nawo asi tiri kuti isusu segender commission hatisi kugender isiri vanasikana chete inosanganisirawo nevakomana saka tiri kuti tikataura nyaya yematambudziko anosangana nevanasikana tisi vanakomana vasingaitwe imvoo nehurukuro dzakadai tinongudzana kuti hapana kwatinofamba tichienda saka tiri kuti tinoda kuti vanakomana nevanasikana pamwe chete vange vachitarisana nenyaya iyi yekuenzaniswa kwemikana nokuti kangotarisana nesaidhi rimwe chete tinoona kuti hapana zvatiri kuita saka tinofanira kuti vanakomana vanzwisisewo kuti nyaya yekuenzaniswa kwemikana yakamira sei uye tichivabata vachiri vadiki nokuti kazhinji kana munhu achizenge akura ayarutswa nenzira yekuudzwa kuti iwewe uri mwana mukomana unofanira une kodzero dzakadai musikana achinziwa hauna kodzero dzakadai kuzoti kana wakura zvinonetsa kuti wazotange kunzwisisa saka tiri kuti vanasikana nevanakomana wese ngativabatanidzei pamwe chete tichitaura nyaya idzi dzekuenzaniswa kwemikana
zvirongwa izvi zviri kutambirwa sei nyanya nevabereki
zvirongwa izvi zviri kutambirika asi munongozivawo kuti kana zvinhu zvazvine mamiriro azvakaita zvinotitorei nguva kuti vanhu vese vazvinzwisise asi tinotenda kuti tikaramba timozvidzokorora tichiramba tichitaura nevabereki tinozosvika pekuti vanozvinzwisisa
pane vamakatosangana navo here muchiedza kuparura zvirongwa izvozvi
hongu pane vatakasangana navo kungoti nguva ino yecovid kufamba kwacho kunenge kunoti netsei asi tiri kuedza kazhinji kana tanzwa kuti pane dambudziko riripo ndopatiri kuedza kuti tiende tinoongorora kuti dambudziko iri rakamira sei so that titaurire wakuru kuti wagadzirise panenge pakaiwa asi nenyaya yecovid zvinotinetsei kuti tifambe kwakawanda tichiparidzira mashoko akadai asi before covid nekunga kana covid yapera tine maprograms akawanda atinoita atinoenda kumaruwa atinoenda kumadifferent communities tinotaura nawo nekumazvikoro tinotaura nawo kuti nyaya yekuenzaniswa kwemikana yevanhu vainzwisise
vamwe vangada kuziva kuti iro bazi kana kuti gungano renyu regender commission iri basa raro nderei
basa regender commission sezita raro nderekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume vanhukadzi vakomana nevasikana sezvo tinoziva kuti kazhinji madzimai nenyaya yekuti magariro edu tsika nemagariro edu anoita kuti madzimai ange asingawaniswe mikana yakaenzana nevarume mune zvinhu zvakawanda mungave mumabasa mungave mumazvikoro mungave mupi tinoona kuti madzimai anenge akati dzvanyirirwe ivhe mune zvimwe zvematongerwo enyika tinoona kuti madzimai vanga vari pasi pasi vasina mukana wekuti mazwira avo anzwikwewo saka isusu bazi redu rakaiswa kuti tione kutiongorore kuenzaniswa kwemikana kuti nokuti constitution yedu itsva inotaura kuti madzimai nevanhurume vanofanira kupuwa mikana yakaenzana 50-50 saka isusu bazi redu rinofanira kuti tione kuti zvese zvasina kumira zvakanaka angave matsika nemagariro ingave mitemo chingave chii kana kukudzwa kunoita vana kunoita kuti mikana itarambe kuenzaniswa tizvigadzirise
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Nhlanganya huye ndiri muWashington
tinotenda Marvelous nechirongwa chawatipa iko zvinotochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu
tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri westudio 7 ndiri muWashington DC nhasi tiri kuenderera mberi nehurukuro yatakaita svondo rapera naDr William Guri vanove nyanzvi munyaya dzeutano hwepfungwa nekugarisana apo taikurukura pamusoro pemaonero avo pamatano anonyanyotorwa nevana vezimbabwe vari kunze kwenyika vanenge vashaya kana kushayikirwa nehama vatinonzwa kuti vakawanda vavo vanosarudza kunoradzikwa kumusha kuzimbabwe svondo rino tiri kuenderera mberi ndichiwa bvunza kuti sei vana veZimbabwe vachida kuenda kumusha. Zvinove zvinogona kudhura asi paine nzira dzakachipa dzakaita sekupiswa muchirungu cremation. Regai tinzwe Dr. Guri vachitsanangura.
Nzira yakafanana nenzira yamataura vakandemire kuti munhu anogona kupiswa ari kunyika iri kure kure iko nyika mukanza kumhiri kwatambotaura uko. Madokta ake kuendeswa kumusha, vari kumusha vozonoungana pamadota iwayo voita zvirango zvese zvakafanira kudzamara vaviga munhu wavo ari madota akadaro. Inzira iri nyore uyezve inoreruka pakubhadhara, haidyi mari yakawanda, inorerutsira vanhu. Asi inzira isati yagamuchirika pavanhu vedu nokuti pachitendero chedu chechishona kana paunhu wedu wechishona zvokuti munhu anopiswa madota akangotakurwa takanga tisingazvizivi. Uyewo pachikristu chatakagamuchira zano rokuti munhu anopiswa zvakare izano ranga risingagamuchiriki pazvitendero zvechikristu zvatakagamuchira. Saka chinhu chitsva chinotoda kuti vanhu tionesane. Dambudziko randambotaura pekutanga nderekuti zviri maererano nerufu zvinonetsa kuti tionesane. Ndikada kuti ndigare nehama dzangu ndichiti ngatikurukure kuti mumhuri medu tinoona sei nyaya yekuti munhu anopiswa. Ndati ndinganzi murwei, handigoni kutotanga nhaurirano iyoyo nehama dzangu. Asi ndo chinhu chakakosha chandinofunga kuti takafanirwa kuti tizoite chekuti tigarisane tichitaurirana kuti kana takabvumirana semhuri kana tichinzwisisana semhuri munhu anogona kupiswa ari kunyika iri kure madota ako yakumusha zvofamba zvakanaka. Chinozonetsa manje chekuti zano iroro tinoda kuzotanga kuritaura tapanyanga tapa nguva yakaoma. Vanhu vari kuchema, vanhu vari kurwadziva, vanhu vari kudzimbikana. Saka kuzonyatsonzwisisana chaiko chaiko nokupanana mazano hakuzobudi nekuti tinorisira kuti ritaurwe apo zvinhu zvinenge zvanyangara.
Ishoko ripi ramungasiyira vateereri vangadai vakateerera pane ino nguva Dr. Guri pamusoro penyaya yatiri kukurukura iyi?
Shoko randingasiyire vateereri nderiri vakandimiri. Pane chimbo chaiimbwa muhondo chinoti Simiti usaone vana vedu kugara musango vanogarira nyika yavo. Kurara mumba vanoto kudawo, kusenza vanoto kudawo. Ndachimba ndakanangana nemashoko amatanga kutaura kuti vanhu kuZimbabwe vanofarira kugarira kunze kwenyika. Ndofunga vanhu veZimbabwe kugara munyika mavo vanoto kudawo, asi inhamo inotimanikidza kuti tigare kunze kwenyika. Chechipiri ndoda kutaura nechimbo futi ndichioreka vateereri. Pane rwiyo rwaimbwa nemagandanga rwekunzi magorila toraiwa matende nadzo kumaruva tondo dziviga kumusha tondo firipi isu Mozambika tidi tondo firipi tondo vigwa kumusha. Saka shungu yedu sevana veZimbabwe ndeyekuigwa kumusha. Ingadai iri nhamo, ingadai kuri kushayako mari, asi munhu wese anenge aine shungu yekuti dai ndanovigwawo kumusha. Ndoo mashoko anoda kusiyira vateereri ndichiti ngatikurukuriranei mumhuri medu pamberi perufu kuti tigare takagadzirira kuti kana tafa tikwanise kuvigwa nenzira inobatsira hama dzedu uye inobatsirawo mweya wedu. Ndatenda hangu. Toonana zvakare mune chimwe chirongwa. Tisatye kugara pasi nemhuri dzedu tichikurukurirana maererano nezvatinotarisira mushure mekufa. Ndatenda.
Manga makateerera kuna Dr. William Guri vanove nyanzvi yeutano hwepfungwa vachitaura vari kuBritain muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tosangana zvakare muzvirongwa zveStudio 7 zvinotevera.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Huwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCovid-19 munyika hwava mazana maviri nemakumi maviri nevana kana kuti 224 zvichitevera kushaya kwevanhu vaviri nezuro. Gweta riri kumirira Tawanda Muchehiwa rinoti harisi kuwana rubatsiro kubva kuhurumende panyaye kuti ndiyana akaya motokari yakashandiswa pakupambwa kwamucheyiwa. Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu roshushikana nemabatirwo ari kuitwa vasungwa vanofanirwa kunge vachipiwa mukana wokubvisa mari yechibatiso. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Rachel Choto, ndiri muWashington DC. Ndichiti murare zvakanaka vateereri.